Inini marvelous mhlanganya huye ndithi uthi yeyino misoro yena uzelu zanasi shinambuzi 14, 2018. Crisis in Zimbabwe coalition yoshora mauto nekuramba kuti ndiwo akapfura vanhu musi wa 1 yamavhuvhu muHarare. Vaimbova varwiri vehondo mudunhu remashonaland west vanoti vave kuda kudzinga basa sachigaro wavo vaChris Muchangwa. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvinoita basa rekuchengetedza mhuka zvonyimwa mavhiza ekupinda muBritain kuti zvipihwe mubayiro nesangano reZimbabwe International Women's Awards. Varume vemuZimbabwe nekuUganda vanonzi nemumwe chiremba ndivo vanobatwa nechirwere chepanhengo yakavanzika kunyanya. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rechirwere cheshuga. Kambani inogadzira hembe yeArcher Zimbabwe yotarisirwa kugumura vanhu mazana maviri basa sezvo chibvumirano chekutengeserana pakati peZimbabwe neSouth Africa chasvika kwamvura yacheka makumbo. Vamwe vatambi veZimbabwe Warriors voenda kuLiberia kumutambo weAfrica Nations Cup nemusi wesvondo. Muchirongwa cheLivestock Diaspora Forum na8pm nhasi tiri kutaura nezvemaonero ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Papera gore vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabviswa pachigaro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba inoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.